Vanawo vanoti vakatora danho iri kuti vawanise vakare maramukana okuenderera mberi nedzidzo sezvo vasingawanzowane mikana yakadai.
Vakaremara vasasarire kumashure munyaya dzedzidzo, munyaya dzefundo. Tinoda kuti tinge tinewo machiremba, madoctors, vana muzvinafundo vari vanhu vane madisabilities, vanhu vakaremara. Saka takaita partnership neyatinoti Limitless Solutions Global neofisi yangu saambasada. Tine zvirongwa zvakawanda zvatirikuita neLimitless Solutions Global. Hatuna zvirongwa izvozvo, tikazosvika zvekare pakuti Limitless Solutions Global vatipe mukana wekuti tiwane 25 mascholarships.
Vanoti pasi pechirongwa chavo vadzidzi vanopiwa mukana wekudzidza kusvika pachinano chepamusorosoro chePhD. Denis Nokutenda Maposa ane makore 10 19 uyo ari kuita zvidzidzo zvebusiness management and artificial intelligence integration audza Studio 7 kuti akafara zvikuru nekuwana mukana wekuenderera mberi nedzidzo.
Because hazvizvinyore kuti unoshaya mari yekuti uende kuchikoro. Ndinono scholarship inokwanisa kuprovida zvese kuti kwazi uende kuchikoro, especially disability yangu bhozana akawanda anokwachindiseka sorts of stuff andika. Vano zvinozvo kuti munhu asingazvioni anobatsire mucommunity. Saka manje apokapa it's my time to shine.
Anoti
icho chindo chanchiri engeri dream yangu to become a role model kuna wose ane disability akaita seyangu. And kuti aiwa kana mumwe munhu achiutarisa pasi kana kuti anokudzikisira ndika unokwanisa kuprove wrong. I change in community chete ndo chanongoda chete pasi.
Mumwe ari muchirongwa ichi Norman Trimo Manika ane makore 26 ari kuita Masters in Project and Operations Management. Anoti chirongwa ichi chichamubatsira pazvirongwa zvake zvekusimudzira vanhu vakaremara muZimbabwe uye uchimuvhurira nzira kuti azvisimudzire.
So mukana wekunge uchienda kuma higher and tertiary education wakuita kuti iwe ungochikwanisawo kupinda pamaorganizations iwayo. Because handingangotori munhu ka watore mari atore tichipinda basi chakudikirizwa futi productivity yeorganization iyo zvakuleadwa futi tuchi the poor downgrade yeekonomi yedu.
Mukuru wesangano reLSG Dr Mabo Daniel vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakatambirwa zvakanaka uye vanotarisira kuwedzera uwandu hwevadzidzi vachapinda machiri.
Zvakasvika kune vakawanda uye vakazvigamuchira vachifara. Tinotarisira kuti 25 cities ishomani chose. Saka ndinotarisira kuti ndichataura kuti dzizowanda dzigozokwanisa kuti at least 25 from every province munyika yangu muno yandiri yeZimbabwe. Tikadero zvinogona kuita kuti tiri chetu mo.
Dr Daniel vatiwo kunze kweLuxembourg University vari kushandawo nezvimwe zvikoro zvepamusoro 60 pasi rese uye izvi zvichapa mukana kuvana veZimbabwe wekuvandudza ruzivo rwavo kuti vagosimudzira nyika yavo munyaya dzeupfumi. Vanhu vakaremara munyika vanosvika zvikamu 15 kubva muzana pavanhu vese uye vazhinji vavo vanogunununa kuti vanoshayiswa mukana munyaya dzedzidzo nemabasa. Zimbabwe iri kuvandudza mutemo unoona nezvevakaremara weDisability Act nechinangwa chekuenzanisa mikana pakati pavo nevamwe pamwe nekuvawanisa mikana yekuita zvese zvavanoda kuti vararame zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.